vanhu vanokwanisa kuenda kukoti kuti kana pane umboo hwakakwana hwekuti vanahwo hwekuti vana va munhu uyu akaabhatiwa neami sezvakaitika zvamunoziva munyaya yajesina mukoko paka abhatiwa necio paya muna 2009 akazobudiswa. Dambudziko ratinaro nderokuti kana munhu achinge abhatiwa nevanhu vemasecurity apparatus vakafanana neani kana cio zvinoreva kuti zvine zvino utungamiri hwenyika leadership yenyika zvinoreva kuti minister of home affairs anenge achiziva, minister of defence anenge achiziva, minister of state security anenge achiziva napuresident wacho anenge achiziva. Saka idambudziko ratinaro muzimbabwe rinohofuwo.
Saka hapana here mukana wekuti vari kutaurwa nezvavo kuti ndo vakaiswa mazita kumatare ivo vana defence minister nemauto havasungiki here nenyaya idzodzi kana dzichinge dzoiswa kumatare?
Havasungiki muzimbabwe, vanokwanisa kusungika muamerica, vanokwanisa kusungika kana musouth africa. Muzimbabwe havasungiki nokuti tinotori nenyaya dzakamboitika mumasure, mukatara nyaya yachavhunduka choto zeza the state na 1997-98 pakanyorwa navachoto navachavhunduka nyaya yekuti manga muchinge muri tisa kumira zvakanaka muchiutu vakasungwa vakatotwa neami zvichinzi mava muchikonzeresa alarm respondence mumatare zvikazikanwa kuti ndo vatoti vatotorwa vachoto navachavhunduka muchakafu vanotorwa neami vanhu maroyas avakaenda kumatare permanent secretary ari kulida izvezvizvi anticorruption commission akatonzi unza vachoto navachavhunduka haana kuvaunza akaita contempt of court haana kusungwa ndo the height or example yelawlessness iyeyo yatinowana muexecutive yezimbabwe inotungamirwa nezanu kubva 1980.